nyaya iyi haisingori yemari dzinopiwa vanhu vemuhurumende nokuti mukatarisa mari dzinopiwa vanhu vemuhurumende hadzina kunyanya kusumuka zvokuti zvingashamise kuti vari kupiwa mari yakanyawanda nokuti mari iyoyo payakakwidzirwa haisati yanyanyosumuka zvokuti iri pamusoro pemari inodiwa kuti munhu ararame saka naizvozvo dambudziko harisiri pamari inopiwa munhu mumwe namumwe anoshanda muhurumende dambudziko riripo ndorokuti upfumi hwenyika hwedu hausi kuwandutswa
ko nyayawo yekushandisa mari dzekunze kana kuti iye atingati foreign currency yakakonzerawo matambudziko api panyaya dzezveupfumi
patakashandura mari yatinoshandisa muzimbabwe tichibva kumazimbabwe dollar tichienda kumari dzenyika dzakasumuka zvakaita seus dollar kana rand takangopinda nepfungwa izvodzo tikatanga kungoisa mitengo yedu kuitara takatarisana nemari yokunze kwenyika asi pfungwa dziri dzezimbabwe dollar saka izvo zvakaita kuti mitengo yedu inge iri pamusorosoro chose ndosaka muri kuona iko zvino paine nyaya yokunzi mitengo iri kutoderera muzimbabwe nokuda kwekuti mitengo yedu tanga takaitara pamusorosoro pasingakodzerani nezvatiri kugadzira kana zvatiri kuita maservices zvakare imwe nyaya inonetsa mukatarisa nemari dzemuhurumende ndoyokuti kukura kwakaita mari inoenda kumasalaries emugovernment inokodzerwa zvakare nenyaya yeuwandu hwevanhu vari kushanda muhurumende vanhu ivovo vari kungokura vari kungowanda asi pasina tsarukano chaiyo chaiyo yekuti vanhu vakapinzwa sei mabasa